Ini ndidi marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na uzedu zanasi chipiri kurume 28-2017. Zano PF Women's League inotambira kuzingwa kwa amai Eunice Sandimoyo na amai Sara Mahoka mubatore madzimai rebato riri kutonga iri. Hurongwa hwe Zimbabwe International Trade Fair hunonzi huru kufamba zvakanaka muBulawayo. Masangano evanhukadzi oshungurudzika nemirizhonga iri kuramba ichibata madzimai muzimba. Coach Norman Mapeza otsenga mukanwa panyaya yebasa racoach weMaurias iro ari kunzi angangompiwe nezifa. Muchirongwa chevechidiki The Connection pa Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa hurongwa wava mugabe wekuda kunzwa zvinofungwa nevechidiki mumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 endai pama Facebook page edu VOA Shona ne VOA Ndebele munyora ipapo tozowanikwa tichizviverenga pamhepo. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakangano kuti farira pa Facebook page redu re VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire.